Munyori mukuru wesangano resadik Dr. Steko Mena Tex vanoti nyika gumi nenanhatu idzo dzinomba sangano iri dzakatarisirwa kuita kana chizvacho asi chine udzamu mukukurudzira kubviswa kwezvirango zvoupfumi izvo vanoti zvakateperwa Zimbabwe nenyika yeAmerica pamwe nedzimwe dziri kumawirira.
So it may be statements, it may be demonstration, it may be an activity.
Nganguva magwaro kana ma demonstrations kana chii zvacho nokuti tinotarisa kuti kutorwe matano akasiyana siyana asi aine chinangwa chekuti zvirango zvehupfumi zvakatemerwa Zimbabwe zvebviswa.
Dr. Tex vanoenderera mberi vachiti sangano ravo rakatora danho rekubatsirana neZimbabwe mukurwa hondo yekubviswa kwezvirango izvi nokuti ndizvo zviri kuita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvijenokodze zvironda.
Zimbabwe has tried for quite a number of years, but we are not seeing results.
Zimbabwe yakaedza kwemakore mazhinji kuti zvirango izvi zvibviswe asi hatisi kuona pundutso. Saka tiri kuratidza nyika dzakatemera Zimbabwe zvirango izvi kuti regai zvizvarwa zveZimbabwe zvibude muunapwa kwazviri kuraramira nokuda kwezvirango zveupfumi. Kana paine zvirango zveupfumi munyika, nyika yacho inorasikirwa naana muzvinabhizimisi.
Asi nyanzvi munyadze mutemo uye vachidzidzisa mutemo paGaborone University College of Law and Professional Studies vachausikungwengwe vanoti Sadiki akafanira kusvaga kuti chakaita kuti musoro uteme chii muZimbabwe.
Pakauya sidera by 2000 around 2000 toda ma sanctions main reason why tikwanzi mune ma human rights abuses akawanda vanhu vainyangariswa vanhu vachidii. Saka iko zvino pakazopinda the new regime vamwe vari kuona kuti hazvina kuchinja zvaitwa izvana hazvina kuchinja. Saka kuti vabvise ma sanctions vanenge kuita sekuti vatopa blessing kuti rambai mupita zvamaita zviya. Saka ndiri kuona kuti pakadiro panonesa kuti vabvise ma sanctions.
Vakukwengwe vaudza Studio 7 kuti Sadiki akafanira kutora chidzidzo munyika yeAmerica neidzo dziri kumawirira nekutemerawo Zimbabwe zvirango zvoupfumi senzira yekukurudzira hurumende yava yeMason Mnangagwa kuti igadzirise zviri munyika.
Ngaipe maconditions kuti timanye nemi itai 1, 2, 3, 4, 5 maconditions yawo nyasa kuona kuti mei panogona kupuwa period kuti by nguva yakati mufana kuva maita meet ma conditions awo zvinobatsira izvozvo. Ende zvakanakira kuti funding power ne guarantee yekuti zvinoshaitika zvakati.
Vachitsigira mashoko avakukwengwe chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chinogara nekurarama nechamuka inyama mudhorobha reFrancistown vaAlex Chikwanda vanoti uhoro neumbimbindoga ndizvo zvaita kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo munyika.
How come Mnangagwa managed to hire a hired chartered plane from Harare to Bulawayo? Ichibva ku France. But mapedza ulara manje mapedza maku address amazo that you are suffering because of sanctions. Imari inodikwa ku reviver parirenya to hospital kuti vanhu vaone mishonga. Or even a quarter of that money that he hired a chartered plane for one day. The biggest sanction that we have is ZANPF. The biggest sanction that we have is Mnangagwa. The biggest sanction that we have is ZANPF system.
Asi muzvane memory mutizina avo vanorarama nekuruka misoro mudhorobha reGaborone vanoti matambudziko ari munyika ava kuda kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviise misoro pamwe chete kuti zvinhu zvigadzirisike nekukasika.
Pomapato ariko acho 9 hatisi kunyatsonzwanana. Ngatigarei pasi tiise misoro pamwe chete tinzwirane tsitsi kuti zvinhu zvese zviri kuuya izvi zviitiwa netirwise tiri pamwe chete. Tirwise masanctions acho tiri pamwe chete. Kwete kuti mumwe akamira nechichimwe achiti uyu ndinozvigona uyu achiti ndinozvigona. Hakuna chinofamba. Even mumba chemo chemo baba namai vakamira achiti uyu ndiri baba uye ndiri. Hakuna chinofamba.
Chisungo chekubatsira Zimbabwe chakatorwa pamusangano wechimakumi matatu nepfumbamwe wevatungamiri venyika dzemusandiko wakaitirwa muTanzania mumwedzi wanyamavhuvhu gore rino. Mugore ra2001 hurumende yeAmerica yakadzika mutemo weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act kana kuti ZIDERA senzira yekukurudzira utongi hwejekerere pamwe nekuwandudza upfumi hwenyika muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muGaborone, Botswana, ndini Shingirai Madondo.